vaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. VaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. Mambo kana Ishe wega wega ndiye ane simba rokutonga, ndiye anopa mitemo, ndiye anorayira vanhu vake zvavanofanira kuita. Muna Numeri tinoona Mwari achidzika hurumende yake pakati peIsraeri. Anovapa mirayiro, ndiye mutongi uye ndiye anovatuma zvokuita. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti vaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. VaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. Chikamu chandaa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti ndiMwari akarayira Mozisi kuti averenge vaIsraeri. NdiMwari akarayira Mozisi kuti averenge vaIsraeri. Muna Numeri chitsauko chokutanga, kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina, Numeri chitsauko 1, kubva pandima 1 kusvika pandima 4, shoko raMwari rinoti, zvino Jehovha wakataura naMozisi murenje reSinai patende rokusongana nezuva rokutanga romwedzi wechipiri negore rechipiri rokubuda kwavo Ijipita, akati, verenga ungano yose yavana vaIsraeri, mhuri dzavo nedzimba dzamadzibaba avo, namazita avarume vose mumwe nomumwe. Iwe naAroni muverenge mapoka avo, vana makore ana makumi maviri navanopfuura vose pakati pavaIsraeri vanogona kundorwa. Munofanira kuenda nomurume werudzi rumwe norumwe mukuru weimba yamadzibaba ake. Kana iri hurumende ipi zvayo, hakuna munhuwo zvake angawanikwe achiverenga vanhu. Mambo, Ishe kana hurumende ndiyo ine simba rokurayira kuti vanhu vaverengwe. Mwari ndiye akataura naMozisi. Mwari akataura naye panzvimbo yetabhenakeri. Tabhenakeri yaiva murenje. Mwari anotaura naMozisi nomutabhenakeri iyo inova nzvimbo yokusongana naMwari. NdiMwari akasarudza kutaura nevanhu vake ari mutabhenakeri. Tabhenakeri mufananidzo wechechi yaMwari munyika muno. Chechi, vatendi vaIshe Jesu Kristu. Iwe neni kana tiri vatendi, tiri mitezo kana kuti nhengo dzechechi yaKristu. Mwari anotaura kuvanhu nhasi kuburikidza nechechi yake inova tabhenakeri yaMwari pano panyika. Ishe Jesu vakanyengeterera chechi kuna Johane chitsauko 17 pandima 15. Johane chitsauko 17 pandima 15 vachiti, handinyengetereri kuti muvabvise panyika asi kuti muvachengete pano wakaipa. Chechi iri munyika muno. Mwari akataura naMozisi ari mutabhenakeri. Tabhenakeri yaMwari nhasi yakavakwa nenyama neropa. Ndivo vatendi sezvandamboreva. Vatendi ndivo chechi. Tsamba yaApostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechipiri kubva pandima 19 kusvika pandima 22. Tsamba yaApostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 2 kubva pandima 19 kusvika pandima 22. Shoko raMwari rinoti, naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa asi vobwo pamwe chete navatsvene naveimba yaMwari, makavakwa pamusoro penheyo dzavapostori navaprofita, Jesu Kristu amene ari ibwi rapakona. Maari imba yose yakasunganiswa kwazvo inokura ive temberi tsvene munashe Mwari, nemiwo makavakwa pamwe chete kuti muve ugaro hwaMwari mumweya. Chechi yakavakwa navatendi kuva basa rake kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Vana vaIsraeri vaifanira kuverengwa. Yaiverengwa senzira yokugadzirira kuzorwa hondo. Zvavaiva varanda muIjipita, Mwari ndiye akavarwira. Havana kurayirwa kuti varwe. Zvino zvavabudiswa muIjipita vave murenje, vanofanira kurwa navavengi vavo, vavengi vainge vakavagaririra. Muteereri, mharidzo huru mubhuku raNumeri ndeyekutirangaridza kurwa muhondo huru yemweya yakaipa. Munyika yatiri mune hondo yemweya. Muvengi ariko zvechokwadi. Rega ndikurangaridzezve zvatinoverenga mutsamba yaApostori Pauro kuvaEfeso. Akavayambira nezvehondo yemweya yakaipa achiti, pakupedzisira ivai nesimba munashe nomusimba rake guru. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, mugone kumira muchirwa namano adiabrosi. Shoko raMwari mutsamba yaApostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechitanhatu pandima yegumi kusvika pandima 12 tsamba yampostori Pauro kuvaefeso chitsauko 6 pandima 10 kusvika pandima 12 rinoti iro nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika yeri marino nemweya yakaipa yedenga Mwari wakatiponesa nenyasha dzake dzinoshamisa asi iwe neni tiri munyika yakaipa takafanana navaIsraeri vaive murenje tiri murenje renyika ino yakaipa izere zvitadzo hazvinei kuti takaponeswa nenyasha dzamwari tine muvengi watinorwisana naye Pauro akanyora tsamba kuna Timotheo achimurayira maererano nehondo yaaifanira kurwa ngativerenge tsamba yampostori Pauro yechipiri kuna Timotheo chitsauko chechipiri pandima yechitatu tsamba yampostori Pauro kuna Timotheo yechipiri chitsauko 2 pandima 3 shoko ramwari rinoti utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka waKristu Jesu akambomunyorerazve iye Timotheo mutsamba yampostori Pauro kuna Timotheo yekutanga chitsauko chechitanhatu pandima 12 tsamba yampostori Pauro kuna Timotheo yekutanga chitsauko 6 pandima 12 achiti urwe kurwa kwakanaka kokutenda ubatsire upenyu husingaperi wakadanirwa kwahuri ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji hanzi urwe kurwa kwakanaka kokutenda ubatire upenyu husingaperi wawakadanirwa kwahuri ukapupura kupupura kwakanaka pamberi pezvapupu zvizhinji iyi yaive nguva yokutanga kwavaIsraeri kunzwa nezvekurwa hondo pamwe vaitozoshamiswa vachitobvunza kuti hondo chii mubhuku raNumeri tichanzwa zvehondo tichanzwa zvokurira kwehwamanda tichanzwa zvevarume varefu vane simba nezvimwe zvizhinji ini newe tinorarama nhasi muhondo nokurwisana munyika mumwe angarotomoka achifunga kuti vakati ngakuve nerugare pakare popo vane rugare vamwe vanotaura kuti tive nerudo havataure zvehondo vamwe chete ivavo vanokonzera kupesana nemichokoto nokushaisa rugare vanotaura zverugare asi havana zvavanoziva nerugare rwechokwadi vanokanganwa kuti tiri kurarama munyika yakaipisisa kwazvo takapoteredzwa navavengi vanokonzera bishi nokupesana nokurwisana nehondo izvi zvinoitika tisingadi kana tichida ndizvo zvakaita nyika yatigere bhuku iri rinotanga nenyaya inoyevedza kwazvo nyaya yokuverengwa kwavaIsraeri chitsauko ichi chine ndima 54 ndima idzi hadzinakidze kuverenga kana kunyatsoteerera zviri nyore kuti ndita hazvinakidze asi rangarira kuti mwari aive nehanya nezvose zvinotaurwa nendima idzi dzose zvose zvinokosha kwazvo kuna mwari tikaona chimwe chokwadi mundima idzi tinobva taevedzwa zvikuru chekutanga tinoona kuti mwari ane hanya nomumwe nomumwe mwari angatoone semhomho dzevanhu kana serudzi asi ane hanya nomunhu mumwe nomumwe uye wanodzikinura mumwe nomumwe muteereri usakanganwe kuti chirongwa chanhasi ndachitumidza kuti kudii chirongwa chanhasi ndachitumidzai nekuti vaIsraeri vanorongwa kuvarudzi mwari ari mambo wavo vaIsraeri vanorongwa kuvarudzi mwari ari mambo wavo chikamu chandava kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti Moses naAaron navatungamiri vamarudzi vanoverenga vanhu Moses naAaron navatungamiri vamarudzi vanoverenga vanhu Moses naAaron vaifanira kuverenga vanhu vaizobatsirwa navatungamiri vamarudzi avaIsraeri mazita avabatsiri vavo anotaurwa haana kidzi kuti taverenge wose asi mazita aya anokosha kwazvo kana mwari achaatarisa vaHebheru havaingopa mwana zita risina zvarinoreva kwavari zita raikosha kupfuura pfuma kudai waiziva zvaireva mazita avaHebheru waizonzwisisa kuti kusarudzwa kwavo kuti vabatsire Moses naAaron kune zvakunoreva muna Numeri chitsauko chekutanga pandima yechishanu Numeri chitsauko 1 pandima 5 Bhaibheri rinoti ndiwo mazita avarume vanofanira kukubatsirai wokwaRubheni Erizuri mwanakomana waShedheuri Ndambotaura kuti mazita aya haana kidzi kuataura asi rega nditore zita raRubheni somuenzaniso. Ndinovimba kuti uchiri kurangarira kuti vaIsraeri vaive nemarudzi gumi namaviri. Saka parudzi rumwe norumwe paifanira kubva mubatsiri. Pano tinoona rudzi rwaRubheni. Rubheni ndiye aive dangwe raJakobho. Asika Jakobho baba vake vakamusendeka parutivi. Haana kuropafadzwa. Tinoverenga mubhuku raGenesis chitsauko 49 pandima yechitatu nendima yechina Genesis chitsauko 49 pandima 3 nendima 4 kuti Rubheni iwe uri dangwe rangu, simba rangu nokutanga kwesimba rangu, ukuru hwokukudzwa noukuru hwesimba, unotutuma semvura, haungavi noukuru nokuti wakakwira kuuvato hwababa vako ukausvibisa wakakwira kumubhedha wangu. Rubheni unotutuma semvura. Rubheni ainge asina mutsigo, asina kudzikama. Aiva asina chimiro, asina hunhu. Asika Eriuzi werudzi rwaRubheni ndiye akasarudzwa. Eriuzi zvinoreva kuti Mwari ndiye ibwe rangu. Baba vake Shedheuri zvaireva kuti Mwari moto. Aya mazita anofadza uye anoyevedza uye zvaanokomborera. Hazvinei kuti Eriuzi aibva muchizvarwa chaRubheni asina kutsiga asi aiziva kuti Mwari ndiye ibwe rake. Muteereri, ini ndingatsvedze pamusoro peibwe, asi ibwe haringatsvedzemuke pandiri. Ibwe harizunguzike, rakasimba. Jesu ibwe rangu, pandimire ibwe rangu. Ndiro neyo, ndiro waro. Ungadaro uchibva mumhuri isina maturo yakazvidzika, asi ziva kuti une ibwe rako. Mwari ndiye ibwe rangu. Ungadarowo here muteereri kuti Mwari ibwe rako? Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. VaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. Chikamu chandava kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti vanoverengwa vachitevedzana namadzitateguru avo. Vanoverengwa vachitevedzana namadzitateguru avo. Muna Numeri chitsauko chekutanga pandima 18, Numeri chitsauko 1 pandima 18, tinoverenga kuti vakakoka ungano yose nezuva rokutanga romwedzi wechipiri. Ivo vakavarondedzera marudzi avo, mhuri dzavo nedzimba dzamadzibaba avo namazita avo ose vakanga vana makore ana makumi maviri navanopfuura mumwe nomumwe. Iyi ndiyo mibvunzo yaungava nayo. Seiko vaIsraeri vaifanira kutaura madzinza avo? Seiko madzitateguru kana madzinza achikosheswa mushoko raMwari? Pane zvinokoshera kuziva rudzi kana tateguru. Chekutanga, madzinza anokosha kwazvo uye achayevedza nokubatsira vaIsraeri. Chinhu chinokosha kuti munhu azive chizvarwa chake kana rudzi rwake. Zvinokosha kwazvo kuti munhu azive kwaakabva. Chechipiri ndechekuti mamwe madzitateguru haana kunyorwa. Mamwe achinyorwa nekuti kwaichengetedzwa dzinza chairo ramadzitateguru aJesu Kristu. Takamboona muna Genesis dzinza rakarambwa richisiyiwa kusvikira rakanganikwa. Asi kana dzinza raizotungamira richitevedzwa kusvikira kuna Jesu Kristu, rinotaridzwa pachena mumagwaro matsvene. Teereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. VaIsraeri vanorongwa kuva rudzi Mwari ari mambo wavo. Chikamu chandava kuda kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti iwo kurongwa kwavo mumisasa. Kurongwa kwavo mumisasa. Muna Numeri chitsauko chechipiri kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechitatu, Numeri chitsauko 2 kubva pandima 1 kusvika pandima 3, Bhaibheri rinoti: Zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, vana vaIsraeri vanofanira kudzika matende avo mumwe nomumwe pamureza wo kwake nezviratidzo zvedzimba dzamadzi baba avo, vanofanira kudzika matende avo, vakatarisana netende rokusongana, vakarikomba, vanodzika kurutivi rwamabvazuva nokunobuda zuva nako, vanofanira kuva nomureza wemisasa yaJudha namapoka avo, naShoni mwanakomana waAminadhabhi ndiye unofanira kuva muchinda wavana vaJudha. Cherechedzawo nekuti vakadzika matende avo vakakomba tabhenakeri. Tabhenakeri yainge yakavakwa pakati kati pemisasa yevana vaIsraeri. Misasa inofanira kukomberedza tabhenakeri. Vanofanira kudzika mireza yavo kuratidza nzvimbo yavo. Nechekumabvazuva kwainge kuine rudzi rwaJudha, rudzi rwaIsakari nerwaZebhuruni. Misasa yavo yabatana nerudzi rwaJudha. Vaizove nemureza wavo seboka rimwe chete. Mureza wavo waive nechiratidzo cheshumba. Zvino marudzi matatu aya vakaona mureza une chiratidzo cheshumba, vaibva vaziva nzvimbo yavanofanira kuva. Muna Numeri chitsauko chechipiri, pandima yegumi, Numeri chitsauko 2, pandima 10. Panoti, kurutivi rwezasi ndiko kunofanira kuva nomureza wemisasa yaRubheni namapoka avo. Erizuri mwanakomana waShedheuri ndiye unofanira kuva muchinda wevana vaRubheni. Rudzi rwaRubheni rwaiva kurutivi rwezasi. Rudzi rwaSimeoni nerwaGadhi vaibatana neboka raRubheni. Vari vatatu vaiita boka ravo. Muna Numeri chitsauko chechipiri, pandima 18. Numeri chitsauko 2, pandima 18. Tinoudzwa kuti kurutivi rwamavirazuva kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaEfrem namapoka avo. Erishama mwanakomana waAmihudhi ndiye unofanira kuva muchinda wavana vaEfrem. Nechekumavirazuva, rudzi rwaManasa rwaBhenjamini vaidzika misasa yavo pamwe chete neboka raEfrem nomureza wavo. Tinoverenga zvakare muna Numeri chitsauko chechipiri, pandima 25, Numeri chitsauko 2, pandima 25, kuti kurutivi rwokumusoro kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaDhani namapoka avo. Ahiezeri mwanakomana waAmishadhai ndiye unofanira kuva muchinda wavana vaDhani. Rudzi rwaAsheri nerwaNaftari vaidzika matende avo pamisasa yaDhani, asi marudzi matatu aiva boka rimwe chete nomureza wavo sechiratidzo. Vana vaIsraeri vakanga vakarongwa zvakanaka mumisasa yavo. Mhuri imwe neimwe yaiva nerudzi rwayo, saka semhuri vaizowanikwa pakati perudzi rwavo, vaizowanikwa mumisasa mune rudzi rwavo, uyewo vaizowanikwa mukati meboka raiva norudzi rwavo. Mhuri yaifanira kuva pane mureza weboka rayo. Ndiko kurongwa kwavainge vakaitwa naMwari. Muna Numeri chitsauko 2, pandima 33 nendima 34. Numeri chitsauko chechipiri, pandima 33 nendima 34. Tinoverenga kuti, asi vaRevhi havana kuverengwa pakati pavana vaIsraeri sezvakarayirwa Mozisi naJehovha. Vana vaIsraeri vakaita saizvozvo Mozisi sezvaakarayirwa zvose naJehovha. Saizvozvo vakadzika matende avo pamireza yavo, mumwe nomumwe pamhuri dzavo, padzimba dzamadzibaba avo. Tadzidza kuti vaIsraeri vaifanira kuziva kuti vaive ani uye kuti vaive vedzinza ripi. Vaifanira kuziva mureza wavo kuti vazive chinzvimbo chavaifanira kudzika tende ravo. Hakuna anoenda kunorwa kana asingazive paanofanira kumira uye nechinzvimbo chake. Mwari ane hanya nechinzvimbo chako. Hazvinei kuti muIsraeri waiva mumhuri yake, zvisinei kuti waiva pakati perudzi rwake kana boka rake, Mwari aive nehanya nomuIsraeri mumwe nomumwe. Mhuri imwe neimwe norudzi rumwe norumwe pamwe chete vaiva vanhu vaMwari. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vaIsraeri vanorongwa kuvarudzi Mwari ari mambo wavo. VaIsraeri vanorongwa kuvarudzi Mwari ari mambo wavo. Chikamu chandava kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti zvinocherechedzwa mukukamurwa kwamarudzi avaIsraeri, zvinocherechedzwa mukukamurwa kwamarudzi avaIsraeri. Chekutanga, Mwari akavaisa mumapoka mana akainzana, aitira kuti vasarwisane kana kuitirana godo neshanje. Hapana rumwe rudzi rwaizonyunyuta kuti haruna kuitirwa zvakanaka. Naizvozvo Mwari akaruramisa marudzi ose zvinoringana. Hakuna rumwe rudzi rwaizvitorera pamusoro perumwe. Chechipiri, rumwe nerumwe rwaimirirwa nomukuru wehondo, watinoti captain kana kuti komanda pachirungu. Ava vaive varume vairemekedzwa pakati perudzi rwavo. Chechitatu, marudzi aiumba boka rimwe chete, vaive hama dzepedyo. Somuenzaniso, muboka raJudha maiva naIsakari naZebhuruni. Ava vatatu vaive vemudumbu rimwe chete, amai vavo vaive Riya mukadzi waJakobho. Chechina, Judha ndiye akapiwa chinzvimbo chepamusoro. Misasa nomureza waiva kumabvazuva. Pavaifamba murenje, rudzi rwaJudha ndirwo rwaiva mberi kwamamwe marudzi ose. Seiko Mwari akaronga saizvozvo? Chikonzero ndechekuti murudzi rwaJudha ndimo maizoberekwa Jesu Kristo. Judha ndiye mwanakomana wokutanga akaropafadzwa nababa vake Jakobho. Zvinokosha kudzidzisa vana kuteerera vabereki nokutya Jehovha. Chechishanu, rudzi rwaRevhi rwakadzika tende pedyo netabhenakeri. Basa ravo raiva rokuchengeta tabhenakeri. Vaifanira kuidzivirira. Ivo vaifanira kuchengetedzwa nokudzivirirwa namarudzi ose ainge akapoteredza tabhenakeri. Hurumende iripo kuchengetedza nokudzivirira vanhu vanonamata Mwari, ivo vachinamatira hurumende pamberi pechigaro chinobwinya chaMwari. Rudzi rwaDhani rwaive rwakaiswa nechemberi nokuti uru rudzi rwaiva nesimba rokurwa. Vavengi vakauya vaigona kurwisa. Naizvozvo vaIsraeri vaive vakarongwa zvakanaka. Tabhenakeri yaive nzvimbo yaisangana Mwari nevanhu vake. Mwari waiva pakati pavaIsraeri asi vaifanira kugarira kure nayo. Zvaidzidzisa vaIsraeri kuva vatsvene pamberi paMwari. Mozisi naAaron vaive pedyo pamusuo chaiwo wetabhenakeri. Vatungamiri vedu mumachechi vane basa guru. Vanomira pamberi kuti tungamira makwara akarurama. Iwe neni tine chinzvimbo chedu muchechi. Mweya mutsvene ari matiri. Mwari anotivimbisa achiti, tarira ndichava newe kusvikira kumugumo wenyika.